ini angu andisati ndaye ndichaenda zvangu asi handioni zvangu kuti pangava ne problem kana matambudziko kuna avo vanoda kuvhota vanonyatsokuziva kuti chii chinofanira kuitwa munyika asi dambudziko riripo ndorokuti sisi iyi yauya nyika iyi ichiri itsva ichiri kuenderwa nayo mberi asi dambudziko zvehombe hombe ndorokuti mazimbabwenzika vanongova macarbon copies zvaitwa kune dzimwe nyika ivo vanoda kungotevera vasina kunyatsoongorora kuti zvichapedzira zvaita sei nokuti yezvino mukatarisa dambudziko ndekuti ndinonzwa kuti mishina yekuti zviite izvozvo haisati yadini yavapo yakakwana zvodzokera beki kune nyaya dzamasanction now the question is tambozviitirei izvezvi zvinotitorera mari yakawanda tadii kuita zvinhu zvatajaira zvamapepa isi ndo dambudziko ratinaro zvose izvi zvichinge zvichikonzerwa neopposition party vanongofungidzira kuti zvinenge zvaitwa nehurumende hazvina kucheka zvavanenge vaita ivo ndo zvakajeka saka ndoona sekuti pachava nedambudziko nekuti basa roga roga rinoda experience iye zvino vatanga system handifungi kuti vati vava neexperience well chinhu choga choga chinodzidzirwa tichangozoona panderapo kuti experience yacho yamira zvakadii
vagutu munenge mune chidokwa dokwa chekutaura
chokwadi blessing ndiri kutoseka hangu hama yangu comrade Dilman vari kutaura zvemasanctions handizviti hama yangu yamuiko nyaya iripo ndeyekuti ini zero chaiye musi wechitatu ndakaenda kuhurumende drive district office munomarare kumbare ndikanoregister pathe new system yebiometric voter registration asi zvandakaona ukoko blessing zvakandityisa zvakandirovesa nehana nekuti ndakaona vanhu vakawanda vamwe vakatiwo vanga vatomukira vasvika pamahofisi iwavo kuremembrance drive na6 o'clock dzamangwanani asi nenguva yandakazobvapo ini kuma2 dzamasikati vanga vasati varegista vanga vachingori panze vasati wawana mukana wokuregista ndobvunzawo pandakapedza registration yangu ndobvunzawo maofficers vakatiregista kuti pari zvino maregista vanhu vangani vakandiudza ivo kuti vanga varegista vanhu 54 dzaakuma22 saka ndakangoona kuti aiwa dambudziko riripo nderekuti biometric voter registration haina kushata asi dambudziko nderekuti Zimbabwe Electoral Commission zveki haina kunge yakanatsogadzirira nokuti zvandakaona nezuro ndakaona ndogaya kuti saka vanhu vangasevedzwa kuti munhu anosvikana 6 dzamakuseni 2 pm inochaya asati aregista tikaverenga maawa acho totoona kuti maawa anopfuura kuita masere munhu ungapedza zuva rose uchimirira kuti uregiste prosesi iyo inofanirwa kunge ichitora kana maminitsi anokwanisa kuita iwo 10
todzoka kwamuri vachirumanzi ivo vanopikisa ava vanenge vari kuti zeki iri kushanda nezanu pf mukuda kuti vanhu vakawanda kunyanya madhorobha umu vasanyorese nekudaro ndosaka zvinhu zvacho zviri kunyanya kunonoka
you see blessing nyaya inongoripo sekutaura kwandaita samavonero andiitewa iro yagaroziva kuti opposition especially MDC zvese zvese zvinongoitwa nehurumende kwavari hazvina maturo shuwa ndiudzi kuti vanhu vanofanira kushanda muno muzimbabwe vachiita zvinhu zvavo mazimbabwe ende iye zvino hurumende iri kutonga ndeyezanu pf saka zvinoreva here kuti munhu ari muhurumende wese unosapota zanu pf
vagutu petai tinzwe chirongwa chedu
isu tiri kutaura isu kuti zek ndo isina kunatsogadzirira nyaya yokuregista zvebvi hatina kuti isu zanu yazodii yazodai asi tose tinoziva kuti nyaya yacho ndeyekuti pakangoitwa proclamation navamugabe mazuva apera zeki tingangoti yakaitwa muchirungu caught by surprise.